Imwe nyanzvi mune zvemutemo vaAlex Magaisa vati mutongo uri kupikiswa nehurumende wakapiwa nedare repamusoro wekuti vamalava vave pamudyandigere unonetsa kuti nyaya yacho inzwikwe nematare sezvo vatongi vanotarisirwa kutonga nyaya iyi vari munyaya iyi.
Isinei kuti vaenda kusupreme court kana kuconstitutional court, nyaya yacho inenge yakasungwa neutare nekuti vatongi vese majaji ese ekusupreme court nekuconstitutional court vari munyayawo iyoyi iri kufanira kutongwa. Zvino haungaite mutambi nemuzvinapembe panguva imwe chete. Ndosaka tichiti pakaita manyamamire nerongo kuti dzakatobhiridha ipapa.
Imwe nyanzvi mune zvemutemo vari mutungamiriri weMDCT vaDouglas Monzora vati vanoona nyaya ichiora iri kumatare pasina anoitonga. VaMonzora vati vakaenda kumatare vachiti vamalava vamanikidzwe kuenda pamudyandigere sezvo kuwedzerwa mamwe makore vari pabasa kwaityora bumbiro remutemo vakakanganisa nekuisa vatongi vese vekumatare pamusoro eSupreme Court neConstitutional Court mumapepa avo.
Dambudziko rakaitika ndorokuti pakaendeswa nyaya kudare, vakaendesa nyaya kudare iyi vakasunga majaji ese eSupreme Court, vakasunga majaji ese eConstitutional Court. Zvazvinoreva ndezvekuti paenda nyaya kuSupreme Court, majaji ivayaya haachakwanisi kunzwa nyaya iyoyo. Saka kuSupreme Court panyaya iyi hakusisina majaji. Saka inyaya ichangotongwa asi pasina majaji. Ichangoenda kucourt, pasina majaji. Saka inonoworera kukoti ikoko. Ndiro dambudziko rakaitwa nemagweta akaita nyaya iyi. Vangadai vakangosaita kana kuti kusunga vamalaba chete vosiya mamwe majaji.
Gweta rinoshanda neZimbabwe Lawyers for Human Rights vaMarufu Mandevere vatiwo sezvo nyaya iyi iri kusunga vatongi vese vekumatare pamusoro-soro panotoda kugadzirwa rimwe dare rinonzwa nyaya iyi.
Maonero angu ndekuti nyaya iyi chatinotsei kutonga. Saka nyaya yekuti pachazogadzirwa rimwe dare ripi chage zviri netsei kuda mavatongi vekuhigh court vachambotopihwa masimba ekuti vaite vatongi vekusupreme court. Kwechinguva chipfupi ndiko kuti kuda nyaya iyi inzwike.
Magaisa vatiwo hurumende yakakanganisa kuendesa nyaya kudare reSupreme Court vachiti nyaya dzine chekuita nebumbiro remutemo yenyika dzinofanirwa kunzwika kudare reConstitutional Court.
Nyaya iripo ndeyekuti dare rakaendwa nehurumende rekuSupreme Court harisiro dare ravanofanira kunge vachienda nekuti pane mutongo wakapuwa gore rakapera muna 2020 neSupreme Court wekuti nyaya dzinenge dzichienderana nebumbiro remutemo kana uchibva kuHigh Court unoenda kuConstitutional Court.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubva kugurukota rebaziri vaziyambi ziyambi. Asi mushure memutongo wekumanikidza vamalava kuenda pamudyandigere vaziyambi vakati vatongi venyaya iyi Justice Happiness Show, Justice Edith Mushore na Justice Helena Charewa vainge vari muhomwe yehurumende dzekunze kunyanya America neEuropean Union. Asi munyori mubazi rezvemutemo amai Virginia Mabisa vaburitsa gwaro kuvatori venhau vachiti hurumende inoremekedza kusununguka kwematare uye inoremekedza mutongo wakapiwa nemusi wemugovera. Asi vati havawirirani nemutongo uyu uye vasiyira matare kuti anzwe zvakare nyaya iyi. Judicial Services Commission yakadoma vaive mutevedzeri wavamalava amai Elizabeth Gwaunza kuti vafanobata chigaro chemutongi mukuru wematare kudzamara padomwa mutongi mukuru mutsva. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.